Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vateva sarowaka vaudza Studio 7 kuti mwenhengo yebato ravo yapambwa.
Nhasi kuma 11 makuseni kunzvimbo inonzi kunyadowa that what 10 kunyanga North village renyagweta pane nhengo yedu yeCCC Champion Maxwell Nyanongo murume ane makore 48 years asvikirwa vagara zvake pachivanzi chake nemhuri nevanhu vanopfuura 15 wezanupf vasvika vachitora murume uyu zvine chisimba ada kubvunza kuti muri kuendepi neni zvakadidi vakatomuti vakutoenda naye saka vabva vamutora ndokuenda naye kumba kwasabhuku vakazosvika ruwanzi rwakazara nevamwe mazanupf vaakutopfuura kumasiki apo paanga achishungurudzwa achigariswa Kangaroo Court yemazanupf
vasaro waka vachiwo.
Ya, ndinofara kuti wazosunungurwa asi muchiri munge washungurudzwa zvakanyanya unoziva iwewo kutorwa wonotorwa pakati pevanhu wausingatambi navo siri shamwari dzako uchigariswa dare risina nematuro uchinzi uite zvausingadi asi nekuti isusu patanzwa nyaya iyi tikazenge tabata mapurisa tikaziisa mapurisa epanyamaropa tikaziisa dispo wekunyanga superintendent Puti kuti ndo zvaitika saka iwo mapurisa anga akatotarisira kuti paitwe police report saka ndinofara kuti mapurisa aroratidza kutora nyaya iyi seriously.
Nemusi wemugovera kurafingora nemhondoro kumatonyaland west uye kuzaka nekwagutu kumasvingo kwakaitikawo mhirizhonga apo vatsigiri vezanupf vari kupomerwa mhosva yekuvhiringidza vetriplec kutsvaga rutsigiro zvikuru kumaruwa. Mukuru weTriplec kana kuti cluster leader mudunhu rezvimba vafidelis mugari vanoti vakawana nhengo dzezanupf dzichitamba bhora reushamwari munhandare yerafingora yavainge vabvumirwa kuita musangano wavo nemapurisa.
No, ivo dai tikaita tikaenda head nebengerali yedu chaizvo chaizvo vanga vasingatidisa mupolisi but paitoita you know kuti there would have been violence.
Asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanoti havasati vaudzwa zvizere nezvenyaya yekurafingora nemapurisa eko.
Let me find out na regulating authority area chief.
Imwe nhengo yevechidiki yezanupf yaitamba bhora panonzi paida kuitirwa musangano netriplec vabhayombiri vanoti vaitamba bhora munhandare yedanda jena kwete murafingora stadium.
Saka isiso tandangoita izvizvo semucommunity mudanda jena stadium rinozindozita riri kukanzero ndokwataitambira mabhora.
Patabvunza kuti vachanyorera mapurisa kuti vaite mumwe musangano here vamugari vanoti havaone nyaya yemisangano mikuru ichishanda sezvo bato rezanupf rave nemamwe maitiro ekukanganisa misangano yavo.
Inini for me I would want us to go back and do the rally unless south but I think we're just going to go ahead machimweta hedu madoor to door meet the people but tichipa maflyers that's the only way to do this.
Mushandi mukuru mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi vanoti mapurisa ndiwo anganyatsotsanangura kuti chii chakaitika asi vanoti bato rezanupf rakatadza kuita musangano kurafingora sezvo vasina vanhu kumaruwa.
Iso semusangano wezanupf patone paine confusion yakaitika kana kuti inoitika out of that. Kana paine confusion batai vapole Nyati mutauri wemapurisa vatsanangura zviri pachena zvinozikanwa nemunhu wese ndezvokuti TPC haikwanisi kuita musangano kurafingora kani havana vanhu ikoko zvinozikanwa nyika yese handizivi kuti kurafingora kwacho vaida kutakura vanhu kubva kuHarare here vonoita musangano.
Kunze kweUnited Nations, European Union, America, Africa Development Bank, World Bank nemamwe masangano anokoretesa mari ari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena. Vakasarudzwa nemutungamiri wenyika yeAmerica kuva mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vari kutarisirwa kusvika muZimbabwe sarudzo dzisati dzaitwa. Vakaudze dare reCongress kuti vakatambirwa kuti vatore basa iri vachaedza kunoona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazadzikisa chivimbo chavo chekuti vaite sarudzo dzakachena uye nekuita utongi hwejekerere. VaMnangagwa vakavimbisa kuti gore rino vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzinotambirwa nemunhu wose asi vanopikisa vanoti muromo hauzariri nerwizi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.